Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 24, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vaviri veMDC vanoti vamakomborero haruzivishi nava Alan Moyo avakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emunyika. Musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro muAfrica pasingakanganiswi zviwanikwa we-60th session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development unotanga nhasi muVictoria Falls. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisi anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo. Indiwe mimwe emisoro inaudzedo dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vaviri vebato rinopikisa reMDC vanoti vamakomborero haruzivishi nava Alan Moyo avo vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira vachida kukonzera mhirizhonga nhasi vadzoka zvakare mudare vakakwanisa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Gweta riri kumirira vaviri ava vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vaviri ava vabhadhariswa mari inoita chiuru chemadhora emari yemunyika pamunhu uye vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare pamwe nekuzviratidza kumapurisa kaviri pasvondo. Vashava vati vaharuzivishe navamoyo vanzi vagodzoka kudare musi wa9 kurume unove mwedzi unouya. Vaviri ava vanonzi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Ngatinzwei vashava vachitsanangura zvafamba mudare.
Ichokwadi takapinda mudare nemusi wemugovera nevarume vaviri ava makomborero haruzivishe naAlan Moyo vechidiki vari mubato rinopikisa reMDC vakasungwa vachinzi ivo vakataridzira pamwe chete nerudhende rwevechidiki muHarare nomusi wa19 kukadzi vaine chinangwa chekukonzeresa mhirizhonga. Zvichakadaro vamuchuchisi vakanga vachiti ivo vaviri ava vafanira kutongwa vachibva kunze, vanofanirwa kutongwa vachibva muchizarira nekuti vakaregedwa vanonokonzeresa imwe mhirizhonga kana kuti vanogona kushayiswa zvekare kumataredzi mhosva vatiza. Zvinova zvinhu zvatisina kuwirirana nazvo. Tinofara kuti dare redzimhosva nhasi rawirirana nesu, nekudaro dare rabva ravasunungura zvikanzi ngavaende zvaukumba mushure mekunge vabhadhara mari inokwana kuita iye 1000 RTGS vakazonzi ivo vagare pakero yavakapa zvekare vasawanikwa vachavhiringidza kana vafakasi vachazouya kuzotaura nezvenyaya iyi. Ndo zvaitika nhasi kumatare dzimhosva paHarare Criminal Magistrate Court.
Saka vanotarisirwa kudzoka rini kudare zvakare?
Tiri kudzoka musi wa9 kurume iro mukati megore rino iri.
Ivo vaviri ava vari kuti nemhosva yavari kupomerwa?
Vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa senyaya isina maturo, nyaya isina umbowo, nokuti kana vhidhiyo racho riri kutaurwa navamuchuchisi kuti vanoonekwa vachipara mhosva, ndakariongororawo ini ndikaonawo zveshuwa kuti hapana mhosva iri kuparwa. Rinongovo vhidhiyo revanhu vari kufamba mugwagwa, vanhu vari kufamba vachiimba vachitaridza kunyuta kwavo, zvinova zvisiri kunze kwemutemo. Bumbiro redu renyika ino yeZimbabwe rinozvibvumira.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeMDC mberi dziri kumatare vaObey Shava vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Musangano wechitanhatu wemazuva mana wekutarisa budiriro pasingakanganiswe zviwanikwa muAfrica weAfrican Regional Forum on Sustainable Development watanga nhasi kuVictoria Falls. Gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti nyika dzose dzemuAfrica dzinoita 54 dzine vamiriri pamusangano uyu. Vamavhima vaudza tanonoka wandowe Studio 7 kuti kunyanga hazvo Zimbabwe iri pakaoma iri mberi kwenyika zhinji muAfrica panyaya yekusimudzira zvinangwa zvebudiriro yerudzi urwu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musangano uyu wakakosha zvikuru, waunza Africa yese, all the 54 states dzauya. Pane zvinhu zviviri zvatichaita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu senyika plus continent tafamba zvakadii panyaya yekuita implement sustainable development goals. You know kuti target yedu i-2030. Saka tinoda kuona kuti padhekedhi irori riri kuuya re-2020 kusvika 2030 chii chatofanira kuita kuti timete target iyoyo. Saka tataka taita review tozotarisa kuona kuti chatingabatsirana nacho ndechipi. Tichitarisawo dzimwe nyika dziri kugona kuti vari kuzviita sei. Saka tiri mudiscussion iyoyo. One, to review where we are, and secondly, kuti tiite mastrategies ekuti tikwanise kumita matargets edu emadevelopment goals yayo.
Chii chamunotarisira kubva kumusangano uyu?
Chaita chiitiko chakanaka nepamusana pekuti Deputy Secretary General veUnited Nations vanonzi Amina Mohammed vakauya zvakare nevamwe mahigh level officials from the United Nations. Chaita kuti paite spotlight on Zimbabwe. So on that 54 African countries, then UN represented pa level ya Deputy Secretary General. Vakauya, vakasvika pano pa Victoria Falls, vakaenda kuHanga National Park, vakanoona basa rakanaka rinoitwa neZimbabwe conservation yemhukadzi yedu nekudhila nezvinhu zvakaita sekuti mhuka nevanhu, the conflict tiri kudhila nayo sei. Kuti tiri kudhila sei nenyaya yeclimate change, kushayikwa kwemvura nezvimwe zvakadaro even mumanational parks edu imomo. Ichi chinhu chakanaka zvikuru, chaita spotlight muZimbabwe, chaita kuti even vanhu vaone matourists. Saka zvichaita kuti nyika izikanwe pasi rose. Ndozvatiri kutarisira izvozvo.
Vanga vari gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vari parunare kuVictoria Falls natanonoka wandi weStudio 7. Commission inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisi anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo. Mutoro wedu Enauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mashoko aya ayo atarwa nemumwe wemakomishina uye vari mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure anotevera nyunyuto yabuda muvanhu vauya pamusangano waitwa mamutare wekuziya mashandiro akanaka ekomishini iyi mukuedza kwayo kupedza huori kana kuti wedraft National Anti-Corruption Strategy waitirwa muguta remutare nhasi. Vatakashinga mashe hanya mumwe wevagari vemamutare vange vari pamusangano wanhasi.
Basa vari kuita vezak according to mafungiro avo nemaitiro avo, but maresults ndiri kutaura ndakatarisa nemanekaland kunoku, hatisi kuona kubva pavakatanga kuita basa vachibata uori huri muno mamutare zvikuru muno manekaland zvikuru. Takatarisa nenyaya yemadiamonds ekwamarange, hapana nyaya dzadzabuda dzinobatika, yet there is clear evidence yecorruption yakaitika kwamarange. Yes, the workshops they are doing, vari kuzviratidza, vari kuzvizivisa, but but havasoenda maroro areas kunze kunotaurira nambuya kana vana vechikoro vari kunze kuti vazive kuti kune chinhu chinonzi Zaka.
Mumwe wevanga vari pamusangano wanhasi Farai Matebvu vanoti Zimbabwe Anti Corruption Commission iri kuita basa rayo zvakanaka asi kuti vanovimba kuti kumangarwa nekuferefetwa kwedzimhosva kuitwe nevakawanda kwete mumaguta makuru chete.
Ndofunga kuti igwara rakanaka zvikuru rekuitwa ne Zimbabwe Anti Corruption Agency. Asi ndinotarisira semutapi wenhau secitizen yakazvimirira kuti mapazi ehurumende nemapoka ehurumende varinyanya kuitira misangano yavo yekuunganidza pfungwa dzevanhu mumaguta chete vasingaendi kumaruwa kunova ndiko kwakazara vanhu ndiko kuri kuitika uori hwakawanda ukoko.
Asi vamakamure vanoti itarisiro yavo kuti panopera gore rino Zimbabwe Anti Corruption Commission inge yave nemamwe mahofisi mumatunhu anoti Mutare, Masvingo uye Marondera kuwedzera pane mamwe ari muHarare, Bulawayo nekuGweru.
Pari zvino Zaki ina maofices matatu muHarare, muGweru nemuBulawayo. Saka Zaki iri kuda kuti ivhure mamwe matatu gore rino kuti aite 6. Saka Zaki inenge yava ku in 6 regions dzenyika. So vanhu vomuNicaland vanenge vakwanisa kuuya mamutare munomu vachiuya kuzotaura nenyaya dzeuori vachikwanisa kuzonzwa maprograms echi zvecorruption anenge achiitwa neZaki.
Vamakamure vanoti chimwe chechiri kunonotsa kuvepo kwemahofisi aya ndechekushayikwa kwemari yakakwana uye zvishandisiro zvinosanganisira vashandi vakadzidzira mabasa sezvo vachida kubhadharwa zvakaringana nemabasa avo.
Saka toichida kuti vanhu vatichazopinza mumabasa iwayo vave nyanzvi dzinoita kuti mahofisi atiri kuvhura ave anoshanda zvakanaka kuti chinangwa chatenge tichavhurira mahofisi aya tikwanise kuchikumukidza. Saka pachazopera 5 years dzekomishen inoyi tikufungidzira kuti Zaki inenge yavhura mahofisi maprovinces ese nemadistricts akawande munyika.
Vamakamure vanoti komisheni yavo iri kugadzirirawo zviverengwa zvevanhu vasingaoni zvebreu nevamwe vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language. Musangano wanhasi wapindwa nevemapoka ehurumende akasiyana-siyana uye vemapoka anoshanda akazvimirira akaita seTransparency International Zimbabwe nemamwe. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Ilwe Damoyo.
Vanotengesera mumigwagwa panzvimbo yemabhizimusi yeShowgrounds kudomboshava mudunhu reGoromonzi West vanoti vambomira kubhadhara mitero kukanzuro yeGoromonzi dzamara kanzuro iyi yavavakira zvimbuzi, misika yakanaka pamwe nekuvapa mvura panzvimbo dzavanoshandira. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti vave nemakore akawanda vachibhadhara mitero kuGoromonzi Rural District Council asi pasina chinobuda uye vanoti zvave kuitika panzvimbo iyi zvinogona kukonzera zvirwere zvemanyoka. Mumwe wevanotengesa panzvimbo iyi amai Jessica Maodzwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana kuti kunyange hazvo vari kubhadhara mutero hapana chavari kuitirwa nekanzuru yavo.
Dambudziko mbera tina zvimbuzi achitorina zvachose taneta nekuisa chicheme chikukanzuru fuva patine makore mana mashanu adarika kanzura vatina wezvinhu zvakanga vasati vapa chigaro asangosvika dambudziko ro riri papi riripo kanzuru chairi kuda kanzuru ngoda mari dzedu isisu dzemutero asi kuti chinzwawo zvichemo zvedu isisu kuti onzi utano hwemunhu chii imvura nechimbuzi kanzuru haina basa nazvizvozvo changwa vakangotora mari dzedu dzemutero zvavo zvaita sei zvaita panapete kubhadhara $45 pamwedzi. Pane vanotengesa tunyama-nyama tumazepi varikubhadhara $10 pasvondo bati mari chairi kuita hapana.
Vamwe vamai vasina kuda kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti havaoni chikonzero chekuramba vachibhadhara mitero nekuti hapana chavari kuwana kubva kukanzuru.
Matambudziko atakatarisana nawo panapa ndeyekuti isusu panapaka sevanhu vanenge vachiteerera tinenge tichitarisawo maservicesiwo ari valid kwatiri zvinoenderanawo nekubhadhara kwatinenge tichidini tichiita. Hatina toilet, hatina mvura, hatina mastructures bhini dzimwe nguva tinotomboita konde kutoti titakuri titsvage munhu anotirasira bhini panapa kanzuru iripo takutadza kugara panapa saka tinongokumbirawo kungotiwo kanzuru ingotionawo sevanhuwo.
Saji garo wesangano Goromonzi Vendors Association vati chaona majambe vaudzao Studio 7 kuti zvavikiitwa nevanhu pa showgrounds zvinonzwisisika sezvo zvichemo zvavo zvave nemakore zvisina kugadziriswa.
Vazhinji vakutoboikota kutobhadhara, but isusu tichitaura necouncil kuti ngatimbo isusu seexecutive tichitaura necouncil kuti vanhu vasati varamba kubhadhara ivo ngavatigadzirire zvichemo zvedu zvigadziriswa. Asi vazhinji vakatoramba kudhara kuti isu hatigoni kuramanikidza kuti rambai muchibhadhara, rambai muchibhadhara, since nyaya yaane nguva ichiita se ichitaurwa nezvayo yarebesa.
Pane vanhu vanodarika churu vanotengesera mumigwagwa pashowgrounds kudomboshava, uye vakatomboita mudeme mudeme wekutenga zvidhina nesamende kuti vavakise zvimbuzi, asi havana kuwana rutsigiro kubva kukanzuru.
Takamutaura necouncil through the councillor, vakatitaurawo kuti tikausvika pakuenda kwati vanotengawo mabags esiment ivo vachiunza zvidhina nezvimwewo. Tikatenga semavenda sacontributa mari yedu, tikatenga 10 bags dzesimende dzitoripo izvezvizvo, but up to now we are lobbying navo, tichitaura navo, havanana chavati vagadzirisa.
Kanzura weward 4 mugoromonzi rural district council, avo vanomirira nzvimbo iyi vatapiwa murima vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yakaita chisungo kare chekuti zvinhu zvigadziriswe pashowgrounds, uye havachaziva kuti chii chiri kutadzisa basa kufambira mberi.
Takaita resolution kukomiti yedu yefinance kuti wadiri kubvisa mari yakawanda stereki ndo richambotanga kudi kuprioritizwa kuti vadzoserewo kuvanhu kwaunenge kuchibviswa, but so far ndofunga tane 9 months takaita resolution iyoyo, hakuna chati chauya chiri kubva kukanzuro kuti chibatsiridze ward 4. Ward 4 tichitarisa ndo ndingangoti bread basket yeGoromonzi yese as a whole ine 25 mawards. Mari zhinji inobva pano pachirodzero pashowground, ndo panobva mari yese inoshanda kukanzuro.
Vamurima vanoveyo nhengo yekomiti inoona nezvemari mugoromonzi rural district council vati pashowgrounds ndipo panobva mari yemitero yakawanda kukanzuro kudarika nzvimbo dzese mugoromonzi, uye zvakakosha kuti kanzuro iitire vanhu zvavanoda kuti vasarege kubhadhara mitero. Vavimbisa kuti vachagara pasi nevakuru vakuru mukanzuro yavo kuti matambudziko akatarisana nevanhu vepashowgrounds agadziriswe. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Godwin Mangudla.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru zvevanhu zvapinda mumigwagwa yeCasablanca guta guru reMorocco zvichiratidzira zvichida kuti nyaya dzemagariro pamwe nekodzero dzevanhu zvigadziriswe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati America ichasaina chibvumirano chekutengesa zvikopokopo zvinokosha mabhiriyoni matatu emadhora nezvimwe zvehondo kumauto eIndia uko vari kushanya. Kukanganiswa kweupfumi nekuda kwechirwere checoronavirus kwadonhedza mitengo yemisika pamwe nemafuta pasi rose, apo chirwere ichi chamanikidza China kumbosendeka dare rayo uye kutyisa vanhu pasi rose kuti chingangopararira zvakare. Zvinorwadza kana kushungurudza mhuri ikashayiwa mbereko, nekuti pachivanhu ndiyo nzira chete inoita kuti mudzi wedzinza uenderere mberi kubudikidza nevana vanenge vachiberekwa kana kuzvarwa. Asi nekuda kweruzivo rwechizvino zvino, dambudziko iri rinonzi rave kugadzirisika kunyange hazvo kunyangwe nemuZimbabwe mose. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko amaisenzi yamapunga vanoti kana usina mwana hama nevanhu vemunharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera.
Soko rehongo mwari nopuwa mabasa ohuipi, saka izvozvo zvaindirwa dzangwe vana vehama dzangu vanoziva kuti nekuti havana so, saka vachitibata soko. But unofunga unoendesa mwana kuchikoro, kuendesa kumakosizi kuti vawane zvekudya uchimai usina kana murume, kusvika mwana unozoti nai imi makagara pana amawa panaka basina ziso here panaka basina gumbo here kana vasirira saka izvozvo zvose zvinoitwa because nengo sina mwana
asi matambudziko akadai anenge ave kupera kune vamwe munyika sezvo munyika makaparurwa klinika inobatsira vanonetseka mberi kupa Melbourne Maternity and IVF Clinic iri mumusha weBelvedere izvi zviri kuitwa kuburukidza nechirongwa chokuchika vana chinonzi in vitro fertilization kana kuti IVF kliniki iyi inoti IVF yakapa kuti vanhu kadzi makumi matanhatu nevashanu avo vakange vane makore akawanda vachishaya mbereko vakwanise kutakura pamuviri nyanzvi munyaya dzekuchika vana nenzira yeIVF Dr. Tinovimba Muhlanga vanoti hapana munhu asingakwanisi kuita mwana nokuti pane nzira dzinogona kushandiswa kugadzirisa dambudziko iri
kudhara patai define nyaya yesubfertility taiitara tichiti infertility infertility is like watoti munhu achakwanisi kutoita mwana subfertility you are just saying chance yokuti munhu aite mwana yakati dererei but munhu wese ane chance yokuita mwana
Dr. Mhlanga vanotsanangura zvavanoita kana vachiuchika vana nenzira yeIVF iyo yakaparurwa munyika makore maviri apfuura
mazai emukadzi newemunhurume zvinotorwa zvogadzira mwana kunze mwana wacho yendo anozodzoswa muchibereko chamai kuti azozvarwa pamberi apo ndoyatinoti IVF
Dr. Mhlanga vakaendera mberi vachiti munhu wese kusanganisira vanorarama neutachwana weHIV vanokwanisawo kupinda mune chimwe chikamu chekuchika vana chinonzi intrauterine insemination kana kuti IUI votobereka vana vasina utachwana uhu
titoriwo nevamwe vokuti baba vanenge vane HIV mai vanenge vasina vatinogona kubatsirawo nechirongwa chedu chatitoti intrauterine insemination totora huruma hwababa togeza tichiuprocesa kubvisa chirwere cheHIV tobva tainseminata kuna mai mai vosvika pakuzvara mwana asina HIV iwo vasina kubatirawo chirwere cheHIV
Studio 7 yakataura nevagari vemunharaunda yeHarare vhiki rapera avo vanoti kushaya mbereko idambudziko guru iro raparadza michato zvokuti kunyange hazvo mhuri idzi dzine ruzivo rwezvekuuchikwa kwevana nenzira yeIVF vazhinji vacho havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nokuti chinodhura Dr. Mhlanga vanotenda kuti chirongwa cheIVF chinodhura zvakanyanyisa zvokuti panodiwa zviuru zvakati kuti zvemadhora ekuAmerica.
Chinodhura paIVF inhau yekuti madrugs atoshandisa anotidhurewo zvakare nezvinhu zvatoshandisa mulab. So when you are looking at IVF, you are looking at almost 3,000. And then when you are looking at IUI, you are looking under $400.
Dr. Mhlanga vanoti vakasundwa kutangisa chirongwa chemakiriniki okuuchika vana mushure mekunge vaona kuti mbereko munyika raiva rashungurudza mhuri dzakawandisa
dambudziko rembereko rawanda muZimbabwe and masolutions anga asipo kune munhu asina mbereko makliniks eIVF muZimbabwe aripo maviri pane iri muHarare neiri kuBulawayo pane dzimwe dzatiri kuda kuti tikwanise kubatsira dziri kuda kugadzirwa kuti dzikwanise kuzobatsirawo avo vasina mari but izvo zvichiri muzvirongwa
nyanzvi munyaya dzezvembereko uye vachishanda mubazi rezveutano Dr. Robert Madzima vakatsinzira zvakataurwa naDr. Mhlanga vachiti kushaya mbereko mudzimba rave dambudziko guru riri kusangana nevanhu vakawanda munyika Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko irori sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanyanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete vanotiwo havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko asi kuti varume vanokwanisawo kuita dambudziko iri zvakanyanya asi vazhinji vavo havadi kubuda pachena vachipomera madzimai mhosva yekusaita mbereko asi imwe ongororo yakaitwa neKarolinska Institute kuSweden inoratidza kuti pane mukana wakakura wekuti vana vanoberekwa neIVF vanogona kufa vasati vasvika gore zvichienzaniswa nevanozvarwa nenzira kwadzo Kamira Studio 7 kuBelvedere muHarare ndini Kiri Mudzamiri
Iye zvinotombonzwa zviri kubva kusocial media tina Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7
pachirongwa chedu che Let's Talk chatinokupa kurai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa dambudziko remafuta ekufambisa. Gugumbe Chikomba anyora iye paFacebook page yedu achiti pakwekwe mafuta emota ari kunetsa, mafuta anosvika nemagonyeti, pava nemutsetse nechekare, zvakaoma, hazviiti kuti patotal vhiki ripere pasina mutsetse yemota. Saka poitwa sei semaonero enyu?
Maonero angu inini ka zvinhu zvacho zvinokonzeresa ndezvekuti vanokuti isusu hatishandisi mari yekunze kuAmerica lazimaus, but ukazvitarisa vanotengesera vamwe vanhu then yobva yaenda paBlack Market yakutengesa muus. Saka ndinongoona kunge dai kana kuri kumusoro uko kana kumaminista uko vanoita nezveenergy vacho vakwanisa kungopawo isecond percentage yekuti vanhu vanoita zvemasuo vangoshandisa zvavo mari yekunze.
Inini ndeekutatiwa Chirungu ndiri kuno kwaMutare. Zvinhu hazvinambomira zvakanaka pa pachokwadi cheepoka hazvina kumbomira zvakanaka. Vachinzi vedu tinoenda kunotenga petrol kuMozambique zvatotarisa muno maMutare tatiune almost 3 or 4 days kutinyaka na fuel mutaoni redu.
Vari kubvumidza here kuti vanhu vatenge nemari yekunze uyezve zvakamira sei?
Izvo ndosingatobvumidzi zvachose. Hapana pafilimu etinomusvika iri kutenga nemari yedu ndekekuti paBlack Market kana mugozi.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari, iro rinonzi riri kutowedzera kunyange hazvo pave nemamwe magaraji ave kutengesa mafuta nemari yekuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose.
Baby,
Nakoka manzi waya waya kubva kuna Sindi Munyave tabatashwa kumagume chirongwa chedu sezvongo yedu yapera ragaita mbotarisa musere naudzanase. Vechidiki vaviri veMDC vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro muAfrica pasingakanganiswi zviwanikwa we6th session of the African Regional Forum on Sustainable Development watanga nhasi muVictoria Falls. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, iwe nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.